manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi hurumende yotanga kupa vashandi vayo mabonus egore rapera ichitanga nemasoja nevashandi vemubazi rezveutano svondo rino nyanzvi munyadzi matongerwo enyika dzotaura pamusoro pechibvumirano chavamogentsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru pamwe na Professor Walsh Manxube. Asi bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti harifi rakapinda mubatanidzwa unaamai Mujuru nekuti maoko avo ane ropa ravakadeura vari muzano PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kunyoreranwa kwakaitwa zvibvumirano zvekushanda pamwe munyaya dzesarudzo kwakaitwa nemutungamiri weMDC vamogentsvangirai nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru pamwe nemutungamiri weimwe MDC Professor Walsh Manxube vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vamirira kuona kushanda kwezvibvumirano izvi kana nguva yekutsvaga zvigaro yakwana pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vatakura zvangazha vanoti zvibvumirano zvakaitwa izvinoratidza kuti mapato anopikisa anoda kushanda pamwe chete. Asi vashangazha vanoti chakakosha muzvibvumirano kuzoona kuti mapato aya achakukwidza sei musarudzo dzegore rinouya.
Asi chikuru chiripo ndechekuti vanofanira kutsanangurawo kuti kubatana kwavo ndekuti vatsvage kundava mugabe pahupresidensi chete here kana kuti vari kutarisira kuti varoda kukwidza vakabatana kubva kuhupresidensi kusvika kumaMP kusvika kumakanzura kusvika kumasenate nokuti sarudzo dzacho dzinobatanidza zvinzvimbo zvese izvozvezvo. Vakasakwanisa kubatanidzana panyaya dzekuti vanokwikwidza sei uye kuti makandidheti avo vanakakamira sei handivaoni vachikwanisa kuzobudirira muchinangwa chavo chokuti vanyise ZANUPF muna 2018.
Mashoko avazhangazha atsigirwawo nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaBlessing Vava avo vanoti kubatana uku kucharamba kuriko here panozotanga kutaurwa nyaya yezvigaro musarudzo dza2018.
Danho ratorwa nemapato anopikisa ravatsvangirai ravamujuru amai Mujuru uye neraProfessor Walsh Manxube ndinoona sedanho rakanaka kuti vave vanoenda kusarudzo vakabatana. Chatisingadi kuzounzwa kana takusvika kusarudzo kuzopokana pokana kana tozunzwa kuti vanhu vatanza kuwirira nekuti pane nyaya dzekuzowirirana panyaya dzezvigaro, nyaya dzemaparliamentary seats, nyaya dzemacouncils nemawadi. Kuti vamwe vanenge vakuda zvakawanda ava vachiti isu tisina vanhu vakawanda asi vakakwanisa kumaintaina that unity kusvika nguva yemaelections ndinoona riri danho rakanaka chaizvo.
Vachitsanangura pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiriri wavo munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati zvibvumirano zvavakaita izvi zvinovapa hwaro hwekuita nhaurirano nemamwe mapato anopikisa kuti vazive mashandiro avachada kuita pamwe chete.
Chinhu chinonzi memorandum of understanding igwaro rinopa chibvumirano chemapolitical parties chekuti taakuzoshanda tose asi hachitaure mashandiro azvichaitwa chikubvumirana chete kuti taakuzoshanda tese. Saka memorandum of understanding iyi inotanga nekutaura zvokuti chii chakaipa muZimbabwe, zvakakosha sei kuti mapato abatane. yotaura iyo kuti chakakosha kuti mapato abatane kuda kuwandudza mavoti achatorwa na presidential candidate uyezve kuwirirana kuti chawana presidential candidate mumwe chete asi yobva yaenda kuzotaura zvakare kuti pacha sarudzwa vanhu vaviri vaviri kubva mu political party imwe chete wachabva ku NPP wachabva ku MDC vachange vachiita nhaurirano yekuti coalition ii kana kuti alliance ii ichafambiswa sei somuenzaniso kuti ma MP tichamasarudza sei
vamonzo ravatsanangura kuti mukushanda kwavachaita semapato anopikisa mapato osa acharamba achishandisa mazita awo asi vachiita chirwirangwe kuti vabvise bato rezanupf pakutungamirira hurumende
chakakosha chiri mumou ndechekuti bato rimwe narimwe richange rakazvimiririra hatisi kuzodhizorovha zvakaita zapu nezano kuti zapu nezano zvakabatana kufoma zano isusu NPP icharamba iripo neutungamiri hwayo MDCT icharamba iripo neutungamiri hwayo asi patinenge takuenda kusarudzo zviri kwatiri kuti tichaisa presidential candidate umwe chete watinotsigira tese tichaisa ma MP ekuti kana tichinge taisa MP angawe we NPP vanhu vese ve MDC vanonovhotera munhu iyeye kana zvimwe chetezvo kana taisa MP weMDC mapato ari kushanda neMDC anovhotera MP iyeye
dzimwe nyanzvi dzinoti panogona kunetsa mangwana mamwe mapato achiti anoda kuti zvinzvimbo zvigoveranwe zvakaenzana zvisinei kuti anenge aine vanhu vashoma ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
zvichakadaro bato rinopikisa reNew Democrats of Zimbabwe rinotungamirwa navaElton Mangoma rinoti harisi kuzonyorerana chibvumirano chemushandira pamwe nebato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezviri kuitwa nemamwe mapato bato ravaMangoma rinoti harisi kuda kushanda nevanhu vakaita saamai Joyce Mujuru avo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party bato iri riri kuti amai Mujuru vakadziya moto wembavha sezvo vainge vari mubato riri kutonga rezanupf ravari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu amai Mujuru vakanyorerana chibvumirano navatsvangirai nemusi wechitatu chimwe chibvumirano chakanyoreranwa navatsvangirai nemutungamiri weMDC Professor Wolfman Ncube neZuro hatina kukwanisa kutaura nemutauriri waamai Mujuru vaGift Nyandoro sezvo nharembozha yavo yanga isingadayirwi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya kuti tinzwe pamiri bato ravo
chekutanga tingati maMOU atisi kunyatsonziya kuti chii chiri kurehwa chaizvo pari kurehwa kuzi maMemorandum of Understanding but chetinoziva ngechekuti takasotaura kare kubudikidza ngegwaro redu recode mubatanidzwa kuti isusu tichashanda nemapato ezvematongerwo enyika ane vanhu vane pfungwa dzakafanana nedzedu kubvisa mugabe saka ajenda iyoyo tinayo but zvezvibvumirano zvokunzwisisana izvo hatisi kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kumboitika ipapo
asi vatsvangirai vakambotaura here nemi nenyaya yekuti mushande pamwe chete
isusu tisi takatotaura navatsvangirai tichiti ngatibatane tishande pamwe chete kubvise zanupf kwete kubatana nevanhu vezanupf kubvise zanupf
vamuri kuti vezanupf ndanana
aiwa varimo vana mutasa vana mai Mujuru and so on vanozikana zvavo vanhu vezanupf
saka ima hamusi kuda kuti mushande nevanhu vakaita sana mai Mujuru nana mutasa
bato redu reRenew Democrats of Zimbabwe pacongress yaro muna 2015 rakaita chisungo chekuti harisi kuzoshanda nevanhu vane kupomerwa kwekumbunyikidze kodzero dzevanhu vakaita savana mai Mujuru nana Didi Masimutasa vakakomita etinoti macrimes against humanity saka isusu tiri kuti isusu zvedu hatikwanisi kushanda nemunhu ane ropa mumaoko tine urongwa hwokuzoripe vanhu vakaurayiwa kubvira panguva yekukura hundi saka kana tabatana nana mai Mujuru muhurumende iyoyo haizokwanisi kuti izenge ichizoripe mhosva dzakaparwa nana mai Mujuru nekuti ivo pachezvavo tinenge tichida kutovatonga
asika zvinonzika munhu anozobatwa nemhosva kana aenda kumatare eva muchaura yamuone here kuti mune makuita mutongi uye muchuchisi.
Isusu zvedu tinoti they are guilty until proven innocent.
Avanga vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapisha yemuchauraya vachitaura vari parunare kuchipinge na Blessing Zulu Studio 7. Hurumende yazadzikisa chivimbiso chayo chekubhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemabhonasi egore rapera kutanga mwedzi uno zvichitevera kutambira mari idzi kwevari mubazi rezveutano nhasi. Vari muchiuto ndovakatanga kutambira mari idzi nechipiri chesvondo rino. Hurumende yakakundikana kubhadhara vashandi vayo mabhonasi avo muna mbudzi wegore rapera izvo zvakazoita kuti ivavimbise kuvabhadhara mukati memwedzi mishanu kutanga mwedzi uno. Mapurisa nevashandi vekumajeri vachawana mari dzavo mwedzi unouya, varayiridzi vachizowana muna chikumi. Vamwe vashandi vehurumende vose vanozotarisirwa kuwana mari idzi muna Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano ravana chiremba vehurumende reHospital Doctors Association of Zimbabwe, Dr. Edgar Munatsi, vanoti vashandi vatambira nemufaro kuzadzikiswa kwechivimbiso ichi nehurumende sezvo vanga vakatarisira mari dzavo nemaziso matsvuku. Asi Dr. Munatsi vanoti kunyange hazvo vashandi vakwanisa kuwana mari idzi hadzichina chiremera chebhonasi sezvo dzauya mushure memwedzi mishanu kubva pavakanga vachifanirwa kudziwana. Ngatidzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Vimbiso yehurumende kuti vachapa vanhu vanoshanda muboka rezveutano mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapfuura dzabudirira mushure mekunge nhasi ranga riri zuva remukoro vashandi vemubato rehurumende vese vari kuratidza mufaro kuti mari yavo yebhonasi yauya.
Tichiona kuti panga patopera mwedzi mishanu kubva panguva yamaifanange makawana bhonasi irori, mari ichine chiremera here chavanga vakatarisira chebhonasi? Tichiona kuti yazouya kwapera mwedzi mishanu.
Iro idambudziko guru nekuti mukatarisa kuti bhonasi yaifanira kunge yakauya gore rapera. Izvozvi kwatova nemwedzi mishanu tatanga gore mushure munge yakananga yakauya. Pane vamwezve vashandi vehurumende vasati vawana, vakanzwa kuti vamwe vachawana nemuna August. Izvi zvinovhiringa pakuti mari iyi value yayo yaifanira kunge inayo pakushanda kwayo sebhonasi inenge yakushaya chimiro. Saka tinokurudzira hurumende kuti zvichienda mberi zvakangonakawo kuti vanhu vawane bhonasi mugore ravanenge vaishandira.
Manga muine zvimwewo zvinyunyuto nezvichemo zvamaidawo zvigadziswe nehurumende mazuva amamboramwa mabasa aya, pane zvati zvagadziriswa here?
Ndingati patakanga takaramwa mabasa pakuzodzokera kubasa kwatakaita pane zvatakanga tabvumirana. Zvatakanga tabvumirana izvozvo hurumende yazadzikisa. Takanga tabvumirana nekuti vakanga vatitaurira ivo kuti vachaunza bhonasi uyezve mari inobhadharwa nachiremba pakushanda kwawanda husiku kana kuti yeon kuallowance vakanga vati ivo vachawedzera ne$72 inova yawedzerwa mukoro watambirwa nemachiremba muzuva ranhasi.
Ko nyaya dzemabasa evana chiremba vanenge vapedza zvidzidzo zviya zvamairwira?
Mabasa akanga avakatipromisa mabasa aripo nekuti vana chiremba vakanga vapedza zvidzidzo zvavo. Vamwe vacho vakatowana mabasa izvozvi kutaura kuno vave kutoshanda kuzvipatara zvekumaruwa kana kumaruzevha. Asi dambudziko riripo nderekuti tichienda mberi hurumende inofanira zvekuti vagadzirise nekuti kuna vamwe vana chiremba vachiri kudzidzira mabasa aya vanofanira kunge vaine vimbiso yekuti pavanopedza vanowanawo mabasa yekuti vashande muzvipatara zvehurumende vachibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Vanga vari sachigaro wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari pedyo nekuferefetwa kwenyaya yekupfurwa kwevanhu muFrance vanoti tsamba yakanyorwa neruoko ichipembedza chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State yakawanikwa pedyo nemurume aive neputi anofungidzirwa kuti ndiye akapfuura nekuuraya mupurisa nemusi wechina muParis. Nengo mbiri dzedare reparamende muAmerica dziri kushushikana neurongwa hwemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump hwekuda kuderedza rubatsiro runopiwa dzimwe nyika apo mamwe matunhu enyika yeSomalia nenyika dzakaipoteredza atarisana nenzara inotyisa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti mamiriyoni eupenyu anogona kuponeswa kana vanhu vane chirwere chehepatitis vakaongororwa uye kurapwa zvirwere zvine njodzi izvi. Muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekufambirana nenguva uye senzira yekuvandudza kushandiswa kweumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology mukuedza kuwedzera rutsigiro rwaro, bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rakaparura chirongwa chekushandisa app yepanhare mbozha inoita kuti bato iri rikwanise kuzvishambadza kuvanhu. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
App iyi iyo inonzi Morgan Tsvangirai 2018 yakaparurwa musi wakubvumbi 18 iro rinove zuva rekucherechedza rusununguko rwenyika uye inoshanda panhare mbozha dzechizvino zvino kana kuti masmartphone anoshandisa software yemaiPhone kana maiPad pamwe chete neAndroid. Kana munhu wave neapp iyi pafone pako unokwanisa kupinda pamuzinda kana kuti pawebsite inoti www.whatmorgan.org. Iyo inokuratidza zvinhu zvakawanda pamusoro pavatsvangirai nebato ravo uye unokwanisawo kubvunza mibvunzo, kutenga mbatya dzakasiyana-siyana kana kupawo mari kubato iri. VaNigel Gambanga avo vanoenyanzvo munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vachishanda vakazvimirira vega vanoti kuparurwa kweapp iyi kwakanakira bato reMDCT vachitiwo izvo zvinoratidza kuti bato iri riri kufambirana nenguva.
Zvakanakira mobile application iyi ndezvekuti bato reMDC rinokwanisa kutaura nevanhu veZimbabwe ichivaudza zvese zvairi kuita uyezve pamusoro peiyo macandidates ayo before sarudzo yekuya 2018. Rimwe dambudziko rinosimbowana mabato akaita seMDC asiri iyo bato reZANU-PF kutonga ndeyekuti dzimwe nzvimbo dzinowanikwa nhau dzakaita seZBC neHerald kazhinji kacho hadzidi kunyora pamusoro pezvemamwe mabato akaita seMDC zvakanaka. Asi kana MDC ichikwanisa kugadzira iyo nzvimbo yayo yega zvakaita semobile application inogona kutaura nevanhu vese veZimbabwe zvakanaka pasina kumbunyikidzwa kana kurambidzwa kutaura zvinhu zvakanaka.
Kubvira pakaparurwa app iyi kusvika pari zvino pane vanhu vane chitsama vanyora pawebpage inofambirana neapp iyi vachirumbidza urongwa uhwu. Mumwe wevanhu ava ndemumwe azviti anonzi Shelton Chiyangwa uyo ati app iyi yakanaka zvikuru uye anovimba kuti bato reMDCT richakwanisa kugadzirisa zvimhingampinyi zvose zvarakatarisana nazvo kuti rigokwanisa kukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa mugore rinouya. Asi vaGambanga vanoti kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vave kushandisa masmartphone anokwanisa kuenda paInternet, vakawanda vavo vanoshandisa zvinhu zvakadai seWhatsApp pamwe neFacebook chete sezvo zvine mutengo uri nani. Vanoti nekudaro havaone vanhu vakawanda kunyanya vekumamisha vachishandisa app iyi.
Zvinonetsa muZimbabwe ndezvekuti mamobile applications anowanzoonekwa sekunge anodhura nekuti anoda kushandisa internet and vanhu vakawanda muZimbabwe havana mari yekuti vatenge internet, vanoona kunge zvinodhura. Saka vanozongoti regai tisiyane nazvo tongoshandisa nhau dzatinowana kubva kune hama neshamwari kana kuti dzinotumirwa pane mamwe maapplications akaita seWhatsapp neFacebook. MDC inofanira kuziva kuti pachange pane dambudziko rekuti vanhu vakawanda vachangotadza kutora iyo application yavo yavagadzira sezvo isiri paWhatsapp kana paFacebook, and izvozvo zvichatadzisa vanhu vakawanda kuti vawane nhau dzacho dzeMDC dzavakuda kuti vawane kubva paapplication ipapo.
Vasoul Kabweza ndiwo mupepeti webepanhau repaInternet rinonzi Taxim. Vakabweza vanobvumiranawo navaGambanga vachitiwo vanhu vakawanda munyika vanonyanya kushandisa WhatsApp neFacebook uye havaone veruzhinji vakawanda vangakwanise kuburitsa imwe mari kuti vakwanise kushandisa app iyi.
App itsva iyi yeMDCT handioni vanhu vakawanda vachiishandisa nekuti vanhu vangojaira kushandisa zvemabhando. Vanhu vanozoti kune WhatsApp bhando kana Facebook bhando, saka vanhu vakangopinda mubhando ravo iroro ndiyo intaneti yavo yavanotoshandisa iyoyo. Zvino ukaita imwe app iri kunze kwezvinhu izvozvo, zvinonetsa kuti vana ishandise. Vana vanenge vasina mari yekuti vaidownload kana mari yekuti vaise mufoni mavo vakwanise kuona zviri mukati meapp iyoyo.
Mumakore apfuura vebato reMDCT vakamboita urongwa hwekushandisa nhare mbozha mukuedza kutaura nevatsigiri vavo vachishandisa kambani yeEconet, asi vakazomira kuita izvi mushure mekunge kambani iyi yatyisidzirwa nehurumende. Pavabvunzwa nezvazvo uye kuti vanofungei nemaonero ekuti app iyi haikwanisi kushandiswa neveruzhinji, mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana zvakawanda zvavangataure pamusoro penyaya iyi, sezvo vati kuita izvi kungave kufugura hapwa kungazobatsira vamwe vavanokwikwidzana navo mune zvematongerwo enyika. Vatamborinyoka varambawo kubuda pachena kuti bato reMDCT rakashandisa mari kuita app iyi pamwe newebpage inofambirana nayo. Vakabweza vati sekuziva kwavanoita zveICT havafunge kuti pane mari yakawanda yakashandiswa pakuita app iyi, vachiti kuita zvinhu zvakadaro hakudeedzeri mari yakawanda. Vatiwo zvingabatsire vebato reMDCT kuti app yavo ive inokwanisa kubatanidzwa nezvimwe zvakadai seWhatsApp kana Facebook, izvo zvinonyanya kushandiswa neveruzhinji, uye kuti vaitewo urongwa hunoita kuti kana hurumende ikafunga kuvhara zvinhu zvakadai seWhatsApp neFacebook, vebato iri varambe vachikwanisa kuramba vachitaura neveruzhinji.
Maonero edu, muZimbabwe munogona kunge kune vanhu vanokwana 5.2 million vanoshandisa WhatsApp amanti yese. Saka kuwana nzira yekuti vakwanise kutaura nevanhu pa WhatsApp zvinhu zvine musoro kudarika kuita mobile app iri payo yega. Zvimwe zvaikwanisa kuita kuti app yavo iyi iveo nemukana chero mushoma wavo zvavo wekuti ishandiswe ndezvekuti vaikwanisa kuita kuti idyidzane dyidzane neWhatsApp. Vanhu vakwanise kuti kana vari mumobile app iyi vanokwanisa kutora zvinhu imomo vachikandira shamwari dzavo paWhatsApp vachitaura nezvezvinhu zvavanenge vachiona muapp umu.
VMDCT vanowanzochema-chema nerekuti vanoshayiswa mukana wekuzvishambadza kune veruzhinji panhepfenyuro dzehurumende pamwe nemumapepanhau acho. Nyanzvi dzeICT dzinoti kuvepo kwemasmartphone pamwe neinternet kunogona kubatsira mapato anopikisa padambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNorth Korea. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence, avo vange vachishanya kunyika dzekumabuda zuva dzemuAsia, vakayambira North Korea kuti yave kupinda nemwenje mudziva netsika yayo yekupota ichiedza zvombo zvayo zvehondo nekugadzira mabhambo ane michetura wenuclear. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeSouth Korea vaHee Wang Yo-an, vaPence vakati America ichashanda neSouth Korea munyaya dzechiuto kudzivirira kubva kuNorth Korea. VaPence vakati America ichashanda neSouth Korea munyaya dzechiuto kuzvidzivirira kubva kuNorth Korea. VaPence vakati kubombwa kwakaitwa Syria neAfghanistan neAmerica mavhiki maviri apera munongedzo wekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakazvipira kurwisa nyika dzinozvidza nyika yavo. Vakati North Korea haifanire kudenha America nekuti vaTrump mutungamiri akazvipira kudzivira America kune vanoda kuita zvehunhubu. America mwedzi uno yakabomba Syria nemabhambo emhando yematomahawk anosvika makumi mashanu nemapfumbamwe mushure mekunge hurumende yenyika iyi yabomba vakaipandukira ichishandisa muchetura kana kuti chemical weapons. Muchetura uyu wakarambidzwa kushandiswa muhondo neUnited Nations. KuAfghanistan, America yakadonedza bhambo guru rakatsemura mapako ainge yakawanda vanofurikidza mwero veIslamic State. VaPence avo vana baba vakaenda kuhondo ya 1950 kusvika muna 1953 inonzi Korean War pakati pe North Korea ne South Korea vakaenda pamuganhu we North Korea ne South Korea vakati America yakagadzirira kurwisa North Korea ikada kuramba ichiishokosha. Vapenzi vanoti chido chavo ndechekuti paitwe naurirano murunyararo asi vakati izvi zvikaramba vakagadzirira hondo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNorth Korea. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Ichikwata cheDynamos chatarisana nemutoro wekuedza kuratidza kuti kutora kwacho mukombe weIndependence Trophy aiwe asiri masanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chatarisana nerwendo rurefu apo chakananga kuColliery kunosangana neHwange iyo ine nhoroondo yakasimba yekudambura zvikwata pamusha payo. Dynamos inofanira kuratidza kuti kurova kwayakaita Capes United neHighlanders muIndependence Trophy anga asiri masanga nekutora mapoints ese matatu kuHwange uko vanga vachingotatarika kukunda kwenguva refu. Vanotevera chikwata ichi vanoti zvavakaita paIndependence Trophy inzwisa yezvavanenge vachiita gore rino. Mumwe wavo vanolan murape vachiti chitima cheDimbare chasimuka chakananga kutora mukombe weleague.
Takudzoka muchaicha zvikuzi takatora maplayers ende tine majuniors akauya vafana tikufamba takudzoka pakuti Dimbare.
Mumwe muteveri weDynamos muzvare Rosemary Chansaita vanoti vatambi vavo avo vaimboshorwa vachinzi vana vadiki vave kuratidza zvavanokwanisa kuita. Dimbare yakamuka chibebenenga nekudambura Capes United pamwe neHighlanders vatambi vakaita saEmmanuel Mandiranga, PS Makaha, Masimba Mambare naOcean Mshure vachitamba sevakasvikirwa. Asi murairidzi wavo Lloyd Mtasa ayambira vatambi ava kuti matambiro akanaka avakaita pamitambo yemukombe hazvireve kuti itikiti rekutamba muchikwata ichi, achiti iye mutambi wese anofanira kurwira nzvimbo yake apo vari kunotamba neHwange.
Dynamos vanhu vanoda kuhwina mazuva ese kana vatamba zvakanaka nhasi nekuti vatamba zvakanaka nhasi mangwana kana ukasatrena zvinhu zvakanaka hatikutambiso kutrena kwavo nengochiita tichiita gadziro rede gemu rinouya ramangwana ndo zvinoita kuti utambe.
Zvakamira zvakadai chikwata chiri kutungamira makundano aya chengezi Platinum Stars chinenge chiri muNational Sports Stadium umo chiri kubandana neYadha. Ngedzi ine mapoints ese mapfumbamwe kubva mumitambo yavo yese mitatu. Sachigaro wavo vaJeremiah Gateson vanoti vari kuda kuratidza YADA kuti chii chinonzi Ngedzi Platinum Stars. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Haumain versus Chapungu Luveve Stadium, Shondo Triangle versus Chicken Inn Gibo Stadium, Shabani Mine versus Harare City Maglas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zvibvumirano zvekubatana kwakaita vatsvangirai Hamai Mujuru navanxube Svondo Rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. So zvingo yedu yapera regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inotanga kupa vashandi vayo mabhonasi egore rapera tichangane mauto nevashandi mubazi rezveutano. Nyanzvi munyatso dzematongerwo enyika dzataura pamusoro pechibvumirano chavamogen tsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru naprofesor Walsh Mancube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emoyeni ngolwesihlanu ngenjabulo kumhlaka 21 ngoMabasa 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT selisungule uhlelo lokudinga usekelo ngaphambilini kukhetho oluzayo lisebenzisa ubulembu be-internet.
Ngithusa kakhulu ngu-Hosman Oncube ubaba. Singakhohlwa ukuthi eqala ukuhlamuka ku-MDC vele kwathiwa ungumthengisi uLisitheni ngowezana. Kodwa into aseyenzile usetshengisa ukufakaza ukuthi vele yena ngokwakhe is just an opportunist politician uyasetshenziswa. It's very sad.
UZulu weMathebeleland uveza imbono etshiyeneyo phezu kokubambana kwe-MDCT le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mancube kanye lebandla likankosikazi Joyce Mujuru. Kwezemidlalo, iqembu le-Black Rhinos linqobele bantu Rovers emdlalweni we-Castlelager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisungule uhlelo lokudinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo lisebenzisa ubulembu be-internet. Kubika uMavis Gama.
I-aphu le ethiwa Morgan Tsvangirai 2018 isungulwe mhlaka 18 Mabasa. Isebenza kubomakhale kukhwini bakulezi nsuku ama-smartphone engaba ngama-iPhone, ama-iPad loba ama-Android. Nxa umuntu ethe wabalayo i-aphu le kumakhale kukhwini wakhe, uyanelisa ukufinyelela ikhasi lebulenjini i-web page etshengisa unengi phezu komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lebandla lakhe, kanye lokuba uzokwanelisa ukubuza imibuzo, ukuthenga impahla ehlukeneyo yebandla loba ukufakela leli bandla usizo lwemali. Umnumzana Nigel Gambanga ngenye yengcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku lezokukhulumisana e-ICT esebenza ezimele, yena ke uthi ukusungulwa kwale app kuyisibonelo ukuba MDCT ihambelana lesikhathi. Kodwa umnumzana Gambanga ethi lanxa iningi labantu elizweni lisebenzisa omakhalekhukhwini bohlobo lwama-smartphone anelisa ukufinyelela indlela zokukhulumisana zebulenjini, iningi lisebenzisa kakhulu ama-apps awe-WhatsApp le-Facebook ngoba ebiza intengo ephansi. Ngakho-ke akaboni kuzaba lula ukuyisebenzisa le-app kwabaningi kakhulu abemaphandleni. Eminyakeni eyedlule abe-MDCT bake basungula uhlelo lokukhulumisana kusetshenziswa umakhalekhukhwini emizameni yokukhulumisana lula labasekeli bebambisana labenkampani ye-Econet, kodwa lwamiswa lolo hlelo ngemva kokwethuselwa kwabe-Econet. Isikhulumeli sikatsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka utshela i-Studio 7 ukuba engake akhuluma okuningi ngalolu hlelo ngoba wenze lokhu kuyikuhlakaniphisa abanye bamabandla ezombusazwe. Abebandla le-MDCT bavame ukukhalaza ngelokuthi kabatholiswa thuba lokukhankasela emisakazweni kahulumende kanye lamaphephandaba. Ingcwethi ze-ICT zithi ukuba khona kwabomakhalekhukhwini, ama-smartphone kanye lobulembu be-intanethi kulakho ukusiza abamabandla aphikisayo ukuluqeda lolu duko. Sekulabambalwa asebelobe imibono yabo kule iwebsite besebenzisa leyo app lokhu isunguliweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
uzulu weMathebeleland seveze imbono ehlukeneyo phezu kwezivumelwano zokusebenzelana phakathi kwebandla leMDCT, leMDC kanye lele National People's Party. Abakhokheli bababandla la abathi umnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Joyce Mutyuru lomnumzana Washman Ncube balobelane izivumelwano lezi kuliviki. Unompumelelo moyo usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi ukulobelana izivumelwano ngudlu kaMjuru uNcube loTsvangirai akuthembisi ukubambana okuqotho okungaletha izithelo kukhetho oluzayo. Amalunga eMDCT wobulawayo bekhala ngokuthi abangaziswa ngezivumelwano ezikhona, ngakho nyeke bakhuluma ngakho kusaseluhlaza kibo. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Zinhle Moyo uthe okwenziwe nguNcube kuyadanisa.
Ngithusa kakhulu nguHoshman Oncube ubaba. Singakhohlwa ukuthi eqala ukuhlamuka kuMDC vele kwathiwa ungumthengisi udlisitheni ngowezana. Kodwa into aseyenzile usetshengisa ukufakaza ukuthi vele yena ngokwakhe is just an opportunist politician uyasetshenziswa. It's very sad. Abanye simbone engumuntu osithengisileyo thina abantu abavela ngangapha kukwaShangani.
Umnumzana Sengizo Chabangu yena uthe yinto enhle abayenzileyo, kodwa kukhona okuchaya amanzi ngoba ingwalo zeziqondiso ezivunyelanayo azicaci.
Kukhona ke okungacaciyo njalo okuchaya amanzi. Ngakukhangela kahle kahle ugwalo olusayinwe ngumama uMjuru lomongameli uTsvangirai belulugwalo yini olule signature ka Professor Ncube. Ubusuthatha futhi ugwalo olusayinwe nguProfessor Ncube lomongameli uTsvangirai bekukhona yini signature kamama uMjuru. So ngalokho ke kakucaci.
Umongameli weAnswer uMoses Mzila Ndlovu uthe amabandla alelungelo lokuzikhethela amabandla okusebenzelana lawo, kodwa ngokumazi kwakhe uTsvangirai akamthembi engabe eseginyiwe uNcube nguTsvangirai.
Umnumzana Tsvangirai lo Westman Ncube lo Joyce Mutyuru balelungelo lokuthi bakhethe iloba ngubani abafuna ukuthi basebenzelane laye. Kodwa thina abeAnswer sithi thina esesike sakubona ku-MDC okukhulunywa nguTsvangirai ukuthi uyavuma ukuba bona ngokwehlukana ngo-2005 ekase sikhona ngaleso sikhathi kasizwa ekhuluma lutho ngokuthi okwenza bahlukane kuyini.
Abantu basele bebambe owangaphansi ngezivumelwano zokusebenzelana ezilotshe kuyona le iviki bethi zizachiya abanye bedanile ngoba uTsvangirai nguye yedwa owaziyo okumunyethwe yizo. Isikhulumeli seMDC umnumzana Kurawone Chiwayi yena usethumele imibiko ethi lokhe bekukhode njalo kusahluko 13 bayavunyelwa ukuthi basebenzelane lamanye amabandla angaphandle komanyano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Izisebenzi zikahulumende ezogatsha lwezempilakahle zithole amabhonasi azo anyakenye namuhla. Izisebenzi lezi zigoqela abongi labodokotela. Amasotsha lawo ahole kuliviki. Uhulumende wayevele ethembise ukuthi izisebenzi zakhe zizaqala ukuthola amabhonasi azo kulinyanga ngemva kokwehluleka ukuzihlawula nyakenye. Amapolisa wona azahola ngenyanga ezayo kuthi ababalisi bahole ngoNhlangula. Siqhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo yena othi ukuphuza kwahulumende ukubhadala izisebenzi zakhe into edanisayo.
Ukuqala uhulumende wezaneTF utshengisa izisebenzi zikahulumende ukuthi akanandaba lazo, wenza umathanda kibo ngokungabahlonisi abanike imali zabo. Njalo futhi okunye kwesibili ukuthi sebezama ukuthi bazigezise besenze ukuthi isebenzi kahulumende zithathele phezulu ukuthi hhayi sebeguqule izenzo bona bengaguqulanga ngoba badlulisekela ukuthi bayetshentshe ugeda luka-2018.
Ekupheleni komnyaka, njengoba iZimra isithi sikhanya sisenelisa ukuqoqa imali ezwayo, libona uhulumende esenelisa na ukuhlawula amabhonasi ngesikhathi?
Angiboni ukuthi uhulumende angakwanelisa. Kutho ukuthi imali yena leyo asebeyinike isebenzi yahulumende ye imali yezoyiZimra, iZimra ihambe siyatshentshela abantu abadubekayo phansi izimali zabo besenzela ukuthi bayebhadala amabhonasi.
Ilina, njengebandla Makhumalo, kuyini elingakuthembisa izisebenzi zikahulumende alubana lithe langena embusweni ngokhetho oluzayo?
Thina njengebandla le-MDC eqhuphela ngubaba uTsvangirai sithi izisebenzi zikahulumende ziyasebenza katalala ukuthi zikole, njalo kasikhulume into engazange yenzakale. Uhulumende wenkazathi sakutshengisela khonokho ukuthi izisebenzi zikahulumende kumele zihole ngesikhathi, amabhonasi zihole ngesikhathi. So asonto esithi hhayi kasiyazi esake samtshengisa sogathathela kekeqesa thina khona sigqela siya phezu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ukuqala ukuphaphela egcekeni lendizamtshina elise-Victoria Falls okuza kwenziwa zindizamtshina zenkampani ye-Ethiopian Airlines. Sokuphela ingenjalo ithemba lokuthi leli dolobho lizathuthuka ngenxa yezethekeli. Igceke lendizamtshina leli lakhiwa kakutsha ngemali engena kuzigidi ezilitshumi lamatshumi amahlanu, i-$150 million, eyayisikwelede esavela kwele China. Igceke leli selisenza kube lula ukuthi indizamtshina ezinkulu zenelise ukuphaphela kuleli gceke. Sokule ndizamtshina ezivalisa ezeRwanda Airways leSouth African Airways Airlink ezifika kugceke leli njalo zikhangelelwe ukuqhubeka zisanda. Kodwa uKansila weVictoria Falls umnumzana Efias Mabuwe utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi indizamtshina eziphaphela kuleli dolobho zifika zilabantu abalutshwana kakhulu.
Ye, i-interest kukhanya ikhona sibili evela kuma-companies, ama-airlines amakhulu in Africa especially. Because already sesilo Ethiopian Airways the papa from the falls or through Victoria Falls and from Chaga One I Kenya Airways layo isitshengisele i-interest yokuthi la iqalise ama direct flights to Victoria Falls.
Manje sokulamahluko yini nxa ukhangela i-business kumbe singathi thina abantu ababuya ukuthi bazokwethekelela baba sebebaningi?
Okukhona okwakathesi ngama-companies engathi khona bakhangele ikusasa yeZimbabwe. So bafuna ukuthi behle bebambe i-space ngoba iZimbabwe entsha siseduze ukubuya. So nxa sikhangele ama-clients kumbe esingathi abathekeleli ilizwe lethu ngakukabi lo mahluko kangako. Abantu laba ama-company lawa bafuna nje ukuthi behle bebambe imath zemelele u-2018 kipha umgabe sifake uTsvangirai then i-tourism yethu iphakame siya phambili.
Manje zona lezo indizamtshina okuthiwa sezibuya khonapho e-Victoria Falls ziyaba zigcwele yini ngokuzwa kwakho?
Ziyabe zingagcwalanga njengoba ngitshilo nabantu nje abakwaziyo ukuthi sesiseduze ukuthi siqaphe isifula siye eKenani. So bangatholakala bengekho bengabambanga indawo kumarket yama-airline bangasalele emuva. But zona sibili ukugcwala ngizwa kuthiwa ziyabe zingagcwalanga.
Umnumzana Efias Mambume ngukansila wedolobho leVictoria Falls ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Live Talk namhla sixoxa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo aseqinisa umkhankaso wokumanyana ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwezomvikela kwele Kenya luthi amasotsha alo asebenza phansi kwebutho le-African Union elilondoloza ukuthula kwele Somalia aluse abhidliza inkamba yabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab abulala amalunga alelo qembu elilulamashumi amahlanu. Ibhanga lamazwe womhlaba ele World Bank lithi isilinganiso semali ethunyelwe emazweni asathuthukayo ngabadabuka khona asebehlala kwamanye amazwe lehlile ngesilinganiso sokwedlula kancane okubili ekhulwini i-2.4% ngomnyaka odluleyo. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olunika amazwe emhlabeni jikelele uncedo olutshiyeneyo ole-US Agency for International Development kumbe USAID solunike imali i-National Election Committee yeCambodia ukwenzela ukuqhuba ukhetho kulelo lizwe oluza kwenziwa lonyaka langomnyaka ozayo. Imali le ezasetshenziswa okweminyaka emibili ephose ifike izigidi ezimbili zamadola eMelika, $1.8 million, ibizwa ngokuthi Cambodia Election Management Project. Izancedisa kunhlelo zokufundisa uZulu ngezokhetho njalo lokulungisa okuningi okujayele ukunqabela ilizwe leli ukuthi liqhube ukhetho olubalulekileyo. I-USAID yake yancedisa i-National Election Committee yeCambodia ukuthi ihlolisise indlela enza ngayo ukhetho njalo nokuthi kulungiswe ugwalo lokuvota. Imali le esanda kunikwa uhlangothi lolu izakwenza ukuthi kuqiniswe okunye kwalokhu okwake kwenziwa phambilini. Uhlangothi lwe-USAID lwabunjwa ngomnyaka ka-1961 ngumongameli John F. Kennedy ukwenzela ukuthi luncede amazwe achiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1992, i-USAID isinike ele Cambodia ibhiliyoni lamadola eMelika. Omele iMelika kwele Cambodia u-Ambassador William Head uthi ukuphatheka kukhetho kuletha umbuso kaZulu emazweni. Uthi sebekhangelele ukuthi bazasebenza le-National Election Committee, inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ezombusazwe, ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Cambodia.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leBlack Rhinos linqobe eLebantu Rovers nge-3-0 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Abalitshayele emambuleni kwiqembu leBlack Rhinos ngababalisa uMilton Kureva kanye loSydney Linyama. Bona abahlohle ngehlandla lokuqala lomdlalo kwathi lesithathu livele kufara ibhanda yena ohlohle ngehlandla lesibili lomdlalo. Imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo njalo iqembu leBulawayo City lizanqilana leqembu le-FC Platinum enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Komunye umdlalo ozawo kasedolobheni lakoBulawayo iqembu le-Hawmine lizemukela eLichapungu enkundleni eLuveve kuthi iqembu le-Adala lizadlala leqembu leNkezi Platinum enkundleni eNational Sports esikhodlweni iHarare. Ngesonto iqembu la-Highlanders lizemukela iqembu le-ZPC Caribe enkundleni eBarber Fields emagumeni. ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ngolwesine umqeqeshi weqembu leHighlanders uEarl Agbay uthe bazabopha zeqine ngoba kalijiphanga ngitshela kancane iqembu leZPC Kariba.
ZPC is not an easy team to beat them if they have to still
as iqembu leZPC Kariba akusilo qembu elidle kalula njalo nxa ke lokhu belabadlali engababona nyakenye utsho ukuba baliqembu elingozi. Thina silabadlali abampalo abalimeleyo kodwa sikhanyelele ukuba omunye walabo uRahman kuleviki uyabe ekhona ngoba usepholile.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leTriangle lizemukela eleChickenini enkundleni yeGibo, iqembu leHwangeli lizadibana leqembu leDynamo senkundleni yeColliery, iqembu leCapes United lizajana leqembu leCholocho enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi iqembu leJapani Mine lizancikelana leqembu leHarare City enkundleni yeMandava. Sikhangele ukuba amaqembu azadlala njani kwilimpela viki kuviki lesibili lesigaba se-Southern Region Soccer League. Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni ye-White City, njalo wakuqala ozadlalwa ngehola lethumi lambili uza kuba phakathi kweqembu le-Talent Vision leqembu le-Chihororo. Owesibili ozadlalwa ngehola lesithathu emini uza kuba phakathi kweqembu le-Zim le-Pass le-Leposa 90. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa iqembu leZetara People lawayo province lizadlala lele Victoria Falls Tigers enkundleni Fairbridge, kuthi iqembu leKhaz Mine lizemukela eMakakasi enkundleni Tech Mine. Ngesonto kulomdlalo owodwa njalo iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leZPC Kariba enkundleni Hartsfield. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi we-hip hop osakhulayo uThamsanqa Nyathi oyaziwa ngabanengi ngelokuthi GTI. Lo mculi wethu le indlikizane yengoma entsha eyamukelwe ngenjabulo ngabanengi elesihloko esithi sesifikile. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ingoma liyana actually I had Kelvin on the chorus and represent beats on like he did the instrumental. Ngiyokukhuthaza wonke umuntu olephupho ukuthi ayenza ngathi iphupho lelo useliphila lelo la. So mina ngakhangela nje ama dreams wami ngabehave as if into esiyenza kele and actually it's happening in my career.
Yini amaphupho akho awukhuluma layo kule ngoma?
Amaphupho wami is to penetrate the industry. Eh, number one and ngifuna ukuthi abantu babelieve in their dreams. Ukuthi wonke umuntu abona ngathi into ayifuna isiyenzakele already, that's the law of attraction. So into nje akade ngikhuluma ngayo. And then number two, ngifuna abantu ukuthi babekwazi ukuthi ama dreams ethu they are possible ukuthi ayenzakale.
Khade zimatho zikathele ngikusadalala i-success ayizichiphu kanti singamaqanda.
So I check le ikomfa ku Kelvin because Kelvin is an inspiration to me.
Manje mfana kithi njengoba usungumculi odumayo kobulawayo, yini ama plan akho lo mculo wakho? Ulesifo na sokuduma emhlabeni wonke jikelele?
Mina mfuna ukuduma emhlabeni wonke jikelele. Kahle kahle mfuna ukufaka iBaba Fields emathi because iBaba Fields I believe ukuthi so far akukabi lo muntu who's telling a story for people to relate about iBaba Fields. So mina ngifuna ukuba yi one of those first people oku represent iBaba Fields on an international market. So I'm very clear to ukuthi track yami singi yamenja is being like received by many people including abo South Africa, across kubo Canada. I'm getting a good response even khona apheka.
Ha mfana kithi yazi ule sipho. Yo so awungibonise ke ama bars angkhona.
Sheke, sithi ngiqale kanje igama GTI intwana yeBaba Fields there. Lyrically bathi I'm the next phenomenon, i-social vernacular nhlaselo kwe-battalion. Angwasusa amehlo phele kubele ngi-champion, sengathi ngazwakala imithandazo as a pretty god. Phusheka indlala lokhula ngengela lutho, ucwebezela only ungafaka umfutho. Ungafokhasa ngeke bashilwa ngelutho, noma bekudatha bethi ngeke kube ngelutho. Kodwa ibhanana ngisemncane ngizintwana bengifisa ukuphakama manje ngiqonda isibhakabhaka guqu ufunda ukuthandaza. Ungesabi kuyehlangana, ungeke thisa ulwazi uthando nokuhlonipha abadala. Chesa, njenge mini Cooper mina bendi-driving nine.
izinto abebengiphathe kukacekile icala manje bathini ngami check 7 believer mvake esitaladeni sebengicela lo mpikitsha yeah
nice brother guitar
so isingi yami le uselifikile it's actually a single to an album it's entitled Vernacular Museum ngabo end of April laphana I'm looking ukuthi at least isevisi singenile kumarket ngalelo album Amen. This is not me, not till I die. That's all I'm pushing for physical.
I'm going to tell you, 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 I'm going
Oh GTI ehlabela ke kamnandi ngomculo sakhulayo ohlabela I hip hop obelo Mike obe we studio 7 Na bafana baka kotlwayo behaya ezika magebhula inkunzi emnyama isiyangisile ngolwesivili ize ichaywe yidynamos lalimele linqobe laphana bafana kuma penalty laphana hayi ukukhutha kwenu angazi ukubana lalidleni kodwa sithi ayiqhubeke ayihlome ayisozibulawe iposo itshila moya kwaneleke okwalamhlanje zihlobo zami kodwa lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-studio 7 Life Talk ulebelo busuku obuhle buroko bathu ba Modimo a sibe wope makamu angu matukwenduna bafupatila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.